zvakakosha zvikuru kuti vanhu varambe vachiziva kuti kubayiwa nhomba kunobatsira zvikuru kuita kuti chirwere cheCovid chipere, chiite chishoma, chiti zvakaregana chakubata chirege kuparadza nekashika. Zvinoiurakidza zvakare kwatiri kuti vanhu vazhinji vakangoona kunge zvinhu zvaanani vaakutiwo ano zvaka zvapera. Handizvo, ngatirambe tichienda tondobayiwa. Mavaccines acho ariko, makoti variko, saka ngatiitei izvozvo.
Asi mungati mishonga kana kuti nhomba idzi dziri kushanda here? Nekuti tinomboverenga pamadandemutande akasiyana-siyana apa, pana Facebook, pana na WhatsApp, vanhu vachitumidzirana mashoko ekuti aiwa nhomba dzimwe nguva ukazobayiwa unozorwara mune ramangwana. Iri kunyatsoshanda here muchitaura sachiremba?
Tichienda tichisevenza nenyaya yesainzi, tinoona kuti mishonga iyi iri kushanda, ende hazvisi kuprufika muno muZimbabwe chete, kati kunyika dzakawanda dzinotora mishonga yemavaccines iyaya. Tiri kuona kuti iri kushanda chaizvo, ende tinokurudzira vanhu vedu vese kuti vaitore. Asi tinonzwa kana izvinhu zvouri kubvunza iwe ndezvekuti vamwe vanenge vatora mishonga iyoyo asi vachizorwara kana kutoshayika. Ende tinenge tichiziva zvakare kuti pamwe zvinenge zvaitika zvakawanda, pamwe unenge uine zvimwe zvirwere zvinozosangana naizvozvo. Saka zvinenge zvichida kuti tizive kuti pachayo mishonga yemavaccines inoshanda here, ende sainzi dzese dziri kuti inoshanda.
Tichitarisa pakushanda kunoita nhomba dzakadai pasimba kumasoja emuviri, zvinenge zvichinyatsofamba sei muviri wemunhu?
Ya, zvinoitika ndezvekuti muviri wemunhu mune tumasoja turimo nakare nakare, asi kana kwauya chimwe chirwere chitsva chisati muviri wenyu usati wagadzira masoja anorwisa ikotwo turwere tutsva itwotwo, muviri unenge uchitoda kuti ugadziriswe kuti uite prepare kurwisa karwere katsva ikako. Saka ndokushanda kwaunoita vaccine, kuti inomutsiridza tuhasha kana kuti masoja kana kuti maveterans kana vanokwanisa kurwisa vanokwanisa kurwisa tumainfection tunenge tuchiuya itwotwo nechirwere chitsva. Saka ndokushanda kunoita mavaccine, kunomutsa mwiri wako kuti uite masoja anokwanisa kurwisa chirwere chinenge chauya. Asi mavaccines edu munoziva imi mazhinji acho ndeyekuti unenge watora chirwere icho chakaitwa muchiuraya kana kuti kill it or you attenuate it mazoinjekta mumunhu. Zvakasiyana siyana, mamwe vari kusenzesa zvemagenetic, vamwe vari kusenzesa zvandataura izvozvo kuti mwiri ugadziriswe kuti warwise chirwere ichocho.
Mubvunzo wekupedzisira, mumwe anogona kuti ini ndakazvitakura kana kuti ndine zvirwere zvakaita sana BP. Vanhu ivava vanokwanisa kunorapwa nhomba here? Mungape kurudziro yekuti kudii?
Vari kurwara nechirwere chipi?
Toti vari kutora mishonga yeBP vamwe kana kuti madzimai anenge akazvitakura kana kuti vamwe vanenge vaine zvirwere zvekuti vanotora mishonga nguva dzese.
Blessing, ivavo ndo vanonzi ma vai vanotofanira kutopiwa mishonga iyo, vane BP, vane diabetes kana chirwere cheshuga, vane HIV, vakura nevakazvitakura, tese ivavo vanofanira kuti vaone vaccine iyo. Ndo vari kunyanyofoda ivavo because ndo vanonzi mavulnerable groups acho.
Excellent. Aiwa, ndakukukata. Aiwa, tinotenda zvikuru. Chabikwa, muchitaurawo semurimi, tiri kunzwa vamwe vakutochema chema kuti mbeu inenge iri kuti dhurei. Zvii zvamuri kuonawo?
Ya, kozi takugadzirira mwaka. Mwaka wedu wakataurwa kuti mvura ichakwinisa kuitanaya zvakasimba kungeze gore rapera. Mwaka wakataurwa kuti ichakwinisa kunaya. Kuti mwaka chatikuona chukanusuwa denga iwa dozine mvura yacho. Saka zvinopa vari rufungo dzekunorima. Asi varimi generali vanochema kuti mitengo. Kati tikaona chaizvo. Mitengo yedu iri kukanganiswa nenyaya yechikamwa. Vanoongorora vakuru kuongorora mari vari kuzviziva vasipa zvavakutaurawo nyaya yekuti reti yemari yacho inokotwa mbeu yedu mari yemuZimbabwe nereti inoshandiswa nayo nevari kuzoichinja kubva ku nemari yekuAmerica kwamuri ikoko ndopakuta nyaya yepamapareta ndaakuta kuti zvinge zvadzura maningi mukadzokera kuamerican dollar hazvina kukwira zvakuitwa nyaya rete yedu iyi zvinova idambudziko ende kazhinji zvinoitika nguva inoi gore negore kana nerimwe ragore rechipiri kana rechitatu chikoti nguva inoi kunenge kwakutaurwa kuti mapraisi akwira ndeti aiwa kuchinjwa kwerete vanotengesa zvinhu zvavo kunyangwe vari kuwana vazhinji vacho vari kuwana mari yeforeign currency kubva kusistimu yebhanga renyika yekuti vachiwana nemarete ari nani bhati stiri munhu wese nyange aiwana kubva ikoko neasina kuwana kubva ikoko neari kutengeswa zvinhu zvangurimwa muno zvisina kumboimpotwa vangomhanyisanawo neinonzi parallel market rate saka ndo yabvundutsa yekuti munhu murimi akarima akabhadharwa nanhasi mwanga achikubhadharwa nedura redu renyika mari yaRTGS kuti mari iye chazokwanisa kunotenga mitengo yazochinjwa chinjwa iyi hapapa ndambudziko yechokwadi.
Saka pangagadziriswa sei ipapo vachabikwa tichimbotarisawo iyo nyaya yekuti varimi vari kubhadharwa nemaRTGS?
Ya idambudziko rinokunyanya sevarimi tinochema sevarimi tinoti ne vane simba rokuongorora mafambidziro emari varichasira kuti ndo vanoita izvozvo. Unless ndokunge tavudzwapo pfungwa kuti hai zvakadai zvikaitwa sei kuti titi varimi ngavabhadharwe nemari yekunze iyoyo dzimwe nyika idzi tikuona aiwa hazvingazokwanisiki kuti munhu wese abhadharwa nemari iyoyo kuti tikatarisa dzimwe nyika isu hatinadzizo dzakatenderedza idzi vachaisa mari dzavo asi mari dzavo dzacho hadzichinjema zvakanyanya zvaatikaine marandi ayo aine mapfula makwasha ari mana zambia umu unongoona kuti hanyaya yekukwira kwira maningi saka nyaya yedu inofunga ino nyanzvi dziripo itokuchema nese vanoongorora zviri izvozvo titarisa isusu toziva kuti hurumende yedu kuridza nebazi reministry of finance nereserve bank ndivanhu vatiraita kuti ivavava ndiva nemaofisa acho ari pamusoro ndivo vangakwanise kutarisa kuti zvingamanejwe sei tichatisa zvokuitwa muno musadhaki mwedu nokuti fana kutiwo nzambo yemusadhaki rijini yatiinayo iyi zvinhu zvakambomira sei zvedu zvakamira sei ndinofunga kuti ivavava vanokwanisa kuti vatibatsire tikatarisa kuti mhindo ibvebatsirebve kuvarimi isisu varimi anza yedu hainesi otongoti taitaka kuti zvesikangozvanowo nemahisa iwaya takubhadhara nemahisa hatina problem ndo anza yatisinganese murimi iyoyo kuti ndikatengesa zvandatengesa izvozvo ndopuwa maedora then ndakutengawo kukahusina nyaya yeparalel market yakumhanya maningi vanzakarewo sevarimi vanodhiwawo kuti tine nyika nyika haingakwanisi kuti ishandise mari yekunze panyaya dzese tatopedza taangodzosera nyaya yacho kumamonetary nemafiscal authorities
Ko tichi tarisawo mbeu inopuwa wanu ne hurumende wa muwanu ti zinotozo konzira uti dorara chorisha esimba ne uti hurumende ninge akutsva gamari yakawandisa asi vamwe vachiti aiwa varimi vanofanira kubatsirwa zvaiitwawo varimi vachena ne hurumende yeRhodesia. Munoona sei nyaya iyoyo?
Right. Munomo tine zvirongwa zviri pano hurumende nechirongwa Presidential Input Scheme. Iskimu ili kupa maouseholds mbeu nefertilizer yekuti varime zvokudya kuti mumba musashaike chikafu. Iyoyoyo pahousehold ii chinhu chishomashoma asi munyika zvinhu zvinozoendera pamberi zvichitokuta kuti vanhu vaone chikafu nokuti nyika vanhu vashaya chikafu kuri vanorarama nei havati kuraramira vanhu vanorarama kudya. Izvozvozvo hazvingasanganise toenda varimi vanorima vachitengesa isiri household security. Kune program yatikangopa yakapuwa tita Israel matunurirwa kunzi command. Program iyoyi yega yakanaka chaizvo. Pachirungu inonzi government irikuisa masubsidies kuvarimi pasi rose. Varimi vanosubsidizwa negavhumendi dzavo kuita kuti urimi zvinobuda mukurima izvi zvinobva zvinosevha nyika zvakanyanya. Mukurima ndo mune chikafu, chikafu ndo upenyu hwevanhu. Mukurima mozobudawo futi maraw material anogadzira zvinhu zvakati wandei wandei. Saka nyaya yesabhudzi munomu ine komandi iri kupa vanhu mainputi pane interest iti ragara tichichema kuti maintest yeti kumabhenga hataagoni. Saka hurumende akauya neskimu iyoyi inonzi komandi madunirwa kuti komandi yaidzikisa interest rate kuitira kuti isumudzire hurimi nyika itange ichigara ichiita zvokutsemba. Izvozveze zvakodzera kugadzwa kwematura hazvingakusvike zvingakwidze mitengo yezvinhu kozi pasi rese ndinoziva inini kuti muafrica masubsidies anobva pa 30% kusvika pa 70%. Masubsidies aya ndo dzarimwe gore 2015 ndakaenda ndakamirira varimi kune chitiro chaitika kumalawi. Takabvunza varimi veko vaitenga saga refertilizer nemari yavo tikaichinja kuenda kumaus dollars yanga iri $1 isubsidy. Pachiona nemari ikuna vakaitapo Marawi varimi vadiki ivo vaye vakakohwa 3 million metric tons. Saka nyaya yemasabhusidhi haisiriwo ingadonhedze reti yemarating itwa nevanhu pane zvumuitwa ipapa zvisingakonzerwe nemasabhusidhi. Masabhusidhi anoda all over the world.
Totarisawo nyaya yekupedzisira vachabikwa, mungakurudzira here kuti varimi vatange kutorima izvezvi nekudyara mbeu sezvo zviri kunzi mvura iri kuti kurumidzei gore rino?
Nguva yatiri yezvinezvi hatingakurudzire murimi asina irrigation nokuti inonzi mvura neinonzi pachirungu effective rainfall. Effective rainfall inotangira pa 25 millimeters. Haisati aiwana iyoyo vakaenda kusvika pakudaiwa vanorima nomune mvura yekunaya. Nguva mazuva atiri anaya nzvimbo dzakawanda tinenge takurumbidza kune nzvimbo shoma dzinonzi crushed area ndozvari izvo zvavangodyara. Asi nzvimbo dzakawanda izvi nguva yasi yakwana ndingangoti crushed area ndakamumweri ana marondera muchipinda mana chivhumo muchienda kusakana gutuko vana vadyara nguva ini mvura yavo inotikumbidzei vamuona chikafu. Rimwe kwesoko tikati November tambowana mvura yakati simbei tingazvidyara. Nezvino vanorima mbeu dzakareba dzedzi zvotova mwaka ukareba vane irrigation aiwa ngavadyara zvavo yekudenga ngatimbomirai nekuti mbeu yake yachema mutengo iyi inozoshata ikaora tikazotadza kuzozvara.
Aiwa, tinotenda.